Uno kune mufaro pachivanhu chedu tinoti mufaro singwi kutaura mufaro wemhando yepamusoro tanga takazvitarisira imu yanga ichikwanisa kunge ichitirakidza kuti tichasvika pano asi patazopasvika ndiri kunzwa mufaro unobva pese pese munhu wese akapfeka girini ndaona kana guta redu manheru rinenge rakapendwa girini nemalights almost every building saka mufaro wacho uri kunakidza zvakanyanya kuvagari veguta redu rephiladelphia state yedu pennsylvania nevakatikomberedza vese vanosvika kwenyu vo kunana washington dc and vana new york
tinoona kuti mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vakave mutungamiri wenyika iyi wekutanga kuenda kumakwikwi aya esuper bowl munoona sei izvi
ini sekuona kwangu ndakazvifarira zvakaitwa nemutungamiri wenyika kuenda kundotsigira vatambi vatambi vachiona vakuru varipo vanoona ukoshi hwavo vanoona ukoshi hwemagemu aya kuti hunobatanidza vanhu vari pamwe chete saka chinhu chandakadzidzamo zvakanyanya semunhu akabva kune imwe nzvimbo chero ndava mugari wemunhu zvangu asi zvakandikwidziridza and ndinovimba zvakakwidziridza vanhu vose kunyanya ivo vatambi kuti vazoita simba rekutamba
pane urongwa here hwokuwanikwa muchifarira kuhwina kwakaita chikwata chenyu ichi hwati hwavepo uyezve pazvakamboitika munguva yapfuura zvakafamba sei
nguva yapfuura pakaita zvakandishamisa zvandaisati ndamboona because nekugara kwangu kwandaita timu yedu yeagles yanga isati yaenda kusuper bowl asi ndakaona philadelphia riri guta rakasiyana mazivi andinoriita nguva yese nemufaro wandaisati ndaona nekuzara kwevanhu vandakashaya kuti asi america yacho yose yauya kuno kuphiladelphia urongwa handisati ndiri kutotsvaga masinzwe kuti tinoita welcome vakomana vedu vevaripi nekuti ndiri kunzwa kuti kuchaita snow kutanga mangwana kusvika mushuwa musi wechitatu ndachitarisira kuti tingangoita mutambo wacho pakati pevhiki kunana chitatu asi hapasati pava nemaconfirmations asi ndinoziva zvangu kuti pachaitwa zuva rakakurisisa rinosanganiswa nevagari vemuphiladelphia kuti titambire timu yedu pachaita mufaro wakakura zvakanyanya.